wevakadai ndiamai Gedis Maringire vekwasadza kuchivhu vakaremara makumbo avo vakati havasati vanyoresa kana kupuwa mbeu nekushaya ruzivo rwechirongwa ichi.
Takandwa vapedza kunyoresa hatina chatakambotonyorwa kana kuti chatakawana hapatorina kureva kuti ivo pavari havagoni kutikoshesa havagoni kutiona kuti tiri vanhuwo ivhu ndichirarama neurema hatiri bati pari zvi havagoni kutikoshesa havagoni kutiona ndochokwadi chiripo ichocho nokuti taipangwadi dero tiri isu tatanga kupiwa first preference asi hatina kana kutonyorwa kwacho hatitorina.
Vamwe vakaita saamai Memory Masunga vekuwadi 20 kwaChivi vanoti vari kunzi vatange vachera makomba izvo zvino varemera.
Ndandichikumbirisawo kuti dai waro hurumende yatinzwawo chimo chedu kuti panouya mapresidential inputs embeu zviri kudiwa takazvinzwa but kwatiri zvinotiremera zviminda zvitatu zvedhigauti boiti apa tine hurema hwakasiyana siyana saka zvimunda zvitatu hatimbotozvigoni.
Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende sezvo gurukota rezvekurima Dr. Angelus Masuka vange vasingadairi nharembozha yavo. Asi munyori mukuru muhofisi yegurukota remasvingo Dr. Admo pazvakavambwa vati hapana kusarura.
Ndichitarisa malisti evanhu vari kubatsirwa ndiri kuona kuti vakaremara ivava vatoriwo muzvirongwa zvepfumvudza intwasa vakatoita makomba avo saka pari kupuhwa vamwe mbeu kutowanawo mbeu vachitodyara pana ari kusara kufukudzwa nehurumende leaving no one and no place behind.
Asi vanohwira kodzero dzevakaremara musangano redisability Amalgamation Community Trust kana kuti DACT vaHenry Chivanga varamba vakamira nerekuti vari kusiyiwa.
Zvazvinotofanira kuita ndezvekutoti vose vakaremara vo vanenge vakanyogwa kokutanga kuti vomuraini vagova vanovatakuriravo. Tinodavo kurima sezvinongoita vamwe, tinodavo kuwana zvinobva kuhurumende semawaniro anoitawo vamwe. Musatisiya uye musadya zvevapfupi nokureba. Migove yedu ndeyedu, regai uye kwatiri.
Vanorwira kodzero dzevakaremara musangano weZimbabwe International Disability Amalgamation Trust ZIDAET uye vari Mambo Chimbani Magudu vakafa mugwadi vakurudzira madzimambo nemasabhuku kuti vasaomesere vakaremara nekuti vauye kumusangano wekunyoresa ivo vachivaziva mazita avo mumabhuku avo.
Zvimwe zvezvinhu hatidi kuomeserana tichiti iwo unotoziva kuti munhu yaagoni kufamba uye kure womuti uya kune iwo uchingoziva kuti anogara muraini mako. Masabhuku namadzimambo vamiriri vehurumende saka ndinokurudzira madzimambo namasabhuku ngatiitei zvunhu nopa chimiro tigone kumirira hurumende yedu zvakanaka nokuti hurumende iri kuita basa rakanaka.
Vachitaura pakuparurwa kwechirongwa chepfumvudza kubhowera mwedzi wapera mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakati hurumende ichabatsira mhuri dzinosvika mamiriyoni matatu nezviuru mazana mashanu munyika 3.5 million nembeu senzira yekurwisa nzara gore rinouya. Ndakamirira Studio 7 muMasvingo, ndini Godfrey Mutimba.